manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti kuitwa kwemusangano mukuru weSADC muZimbabwe pamwe nekutora usachigaro mwedzi unouya kuchapa mukana webudiriro kunyika. Vamunangagwa vataura mashoko aya pakuvigwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Romeo Daniel Mutsunguma National Heroes muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotambira nemaonero akasiyana-siyana makurukota ehurumende yemubatanidzwa akadomwa nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa. Zimbabwe inorangarira gamba renyika vaJoshua Nkomo avo vasvitsa makore makumi maviri nemashanu vashaya nhasi. Ndiyo mimwe emisore nhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vati kuitwa kwemusangano mukuru weSADC muZimbabwe pamwe nekutora usachigaro kwenyika mwedzi unouya kuchapa mukana webudiriro yezveupfumi nemagariro akanaka sechinangwa chedunhu ravo munyaya dzekusimudzirwa kwemaindastiri. Vamunangagwa vati vachadzivirira miganho yenyika uye Zimbabwe icharamba zvinodiwa nevekumadokero zvekukanganisa kodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekupindira mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vataura mashoko aya nhasi kumarinda yeHeroes Acre muHarare pakuigwa kwegamba mushakabvu Brigadier General Retired Romeo Daniel Mutsunguma avakashaya musi wa19 mwedzi wapera mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Brigadier General Mutsunguma vakamboshanda kumuzinda weZimbabwe muAmerica muna 2003. Vakanongedzwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch semumwe wemauto akatungamira mukushungurudzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika munyika muna 2008. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachirwira kugara zvakanaka kwevanhu munyika vaRuben Tendai Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice.
Mazaya tamajaira mazi atinogara tichinzwa kuti tiri kuda kuvata nyika tiri kutobudirira zvinhu zviri kufamba zvakanaka muZimbabwe uyezve vamunangagwa ndakuona kuti nechigaro chiri kuuya ichi chekuva musachigaro weSADC vakutochitora senzira yekuti vatozvisimudzirawo ivo muchiso chevana veZimbabwe. Tinoziva isu kuti vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo vari kutambura vari kunzwawo kuti kutambura kwavo kuri kukonzera kuzii kuri kukonzera nouori umwe unotyisa unonyadzisa uri kupinzawo ivo vatungamiriri venyika kuti uwo munyaya dzacho. Saka vamunangagwa vanenge vaakutsvaka kuti chii chavangatauriwo kuvanhu avaite kuvachemesa. Saka muchaona kuti vakaudza vanhu kuti dzinda akuzotora chigaro cheuSADC vanhu vanenge vaakutoona kuti saka mutungamiriri wedu pane zvaari kunasa atoonekwawo kuti atungamiriri weSADC mopinzwawo zvekuti kana vatungamiriri weSADC zvichaitawo kuti muZimbabwe zvinhu zvitinakire upfumi hwenyika usumukire asi tinongoona kuti kungotaura chete kuda kungofadza vanhu nekuzvisimudzira ivo kuzvichenesa maziso evaZimbabwe ari kutambura nehurumende yavo.
Semaonero enyu chii chiri kunyanyokonzera izvi?
Tinozva kuti tiri kukonzera kutambura kwevanhu muZimbabwe hakusi kuti ndekuti vamunangagwa vasi chairman weSADC vanhu vari kutambura muZimbabwe nekuti mune huori unotyisa mamiriyoni tiri kudzwa zuva nezuva 100 miriyoni yadyiwa dzimwe dzabuda dzani dziri kuenda kumbudzi 40 miriyoni yaenda kumbudzi uko dzisina kubhouya mbudzi dzacho zuva nezuva ndo mari dzodzo dzaifa hongwe dzisinodzira upfumu hwezimbabwe hazvinei nekuti vamunanga zvavari chairman wesadhaki kana kuti kwete saka chero munanya mavhuvhu vakaita havo chairman wesadhaki vangafare vozvirova dundundu zvoburwa pamatv kuti vamunanga zvavati asa hapana zvazvinofandura muupenyu hwevana vezimbabwe as long as corruption itiri kungoendera mberi ndoku kudyiwa mari dziri kuita kuti vana vezimbabwe vatambure hazvizvosi zvakachinja izvozvo just because vamunangagwa vaachemen vesadhaka
tombotarisa kuti ivo vanga vari kuradzikwa varomeo daniel mutsunguma vakambowanikwa vachidomwa kunzi vakanga vari pakati peavo vanhu vakashungurudza vanhu mugore ra2008 nemagwaro emasangano anowanikwa ivo achiongorora kushungurudzwa kwevanhu munoona sei izvi
vanhu vanotoremekedzwa pane hurumende yamunangagwa vanhu vanoshungurudza vanhu vanombunyikidza kodzero dzevanhu vachimbozviitira izvozvo kuchengetedza vari kutonga ivavo ndo vanotaivavo brigadier general nevamwe vakadaro ivavo vakunzi magamba nhasi vanenge vachitumwa kuita izvozvo kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuitira kuti vana vezimbabwe varare vachingotya kuti takangotaura chete kuti kune huori takangotaura chete kuti tiri kutambura takangotaura chete zvamuri kumatongero amuri kutiita tinoshudzwa vane vavo vari kuita mabasa akaripa kudaro ndo vanoremekedzwa nehurumende yezimbabwe kunzi ndo manyiro saka ndo zvinorwadza izvozvo vana vezimbabwe vari kutambura vari kutadza kana kuchema zvavo kuti nenzara vachityaiwa vari kunzima national hero nhasi yava
avanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika varuben tendaimbofana vesangano rezimbabwe network for social justice vari parunare kukwekwe namavelas muhlanganya uye westudio 7 zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zviri kutambira nemaonero akasiyana-siyana makurukota ehurumende emubatanidzwa akadongwa nemutungamiri wenyika iyi vasiri ramaposa nezuro tarisiro yevakawanda yave yokuona kuti vakapiwa mapazi anobata nyaya dzine chekuita nevanobva kunze kwenyika iyi vakaita savaleon schreiber vebato reda avo vakapiwa bazi rezvemukati menyika vachazadzisa here vimbiso dzaipiwa nemapato avo munguva dzekutsvaga rutsigiro bato reda nderimwe remapato anotsigira nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvipiwe magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo varamaposa vakadoma dare remakurukota 32 muhurumende inonzi nevamwe yakakurisa uye vakadoma makurukota avo kubva kumapato 10 ari mubatanidzwa anosanganisira ravo reanc reda ff plus neinkata freedom party mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga westudio 7 abata chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa amai diana zimbudza nachambara vesangano rezimbabwe exiles forum kuti tinzwewo maonero avo
tinoiona iri kabhineti yakanaka chose nekutika tese tinobvumirana kuti mitsvairo mitsva inotsvairawo ichiedza kutsetsenura ichichenesa kudarika mitsvairo yagara iripo yachembera saka tinodaira kuti mitsvairo mitsva iri kuuyai ichabata basa nemazvo nenjira dzakanaka zvinova zvinozofadza nyika yese
mapazi anga akatarisiswa zvakanyanya nevana vezimbabwe ndeapi
isusu sezvizvarwa zvezimbabwe zvinonyanya bato rinonyanya kunya kuchibata kakawanda ndoiya inonzi department of home affairs nekuti iyoyo ndo inopa zviwaniso zvokuti vanhu vakwanisa kugara muno zviri pamutemo saka iyoyo yapiwa bato redemocratic alliance saka tichangomirira kuti tione kuti vachazvifambisa sei mukuru wefederal executive yavo aiva akabhupa mashoko akanaka ekuti tinoda kuti mazimbabwe anoshanda zvakanaka tinoda kuti vave vachiwanisa mukana wokuti vagare muno zvakanaka varambe vachishanda Saka tichazenge tongotarisira kuti chairo bichaiyo hii muchairo wacho ndiwo here wayakataura kuti chachaira ichibere asi tine tarisiro yekuti zvinofamba zvakanaka.
Idzo nyaya dzinonyanyokukosherai sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa ndedzipi?
Ndingangoti imbiri dzinonyanya kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya. Pane Ministry of Education kuno kuzvava vasati vaministri vanotima department. Pane Department of Education kwoita Department of Health. Kudepartment of Education kunoti zvino zvinobatana futi nekuoma sezi kuya kwatamhiri kuchitaura kuti kana mwana asina gwaro iya inonzi study permit zvinenge zvichinetsa zvekuti mwana iye anga kune zvimwe zvikoro zvinonetsa kana kutowana nzvimbo kune zvimwe zvikoro zvinotonetsa kuti iwanikwe. Saka iyoyo ndoo imwe yatei takatarisa kuti tinyatsoona kuti zvichazofambiswa sei. Toenda kuDepartment of Health kuna vakuru veutano uko kunoita dambudziko rimwe chete zvefuti iroro rekuti vanhu vanoenda kuchipatara vachida kubetserwa vosvikotaurwa kunzi mamusi wamuno hatigoni kukubetserai kana kuti tinogona kukubetserai. Saka iyoyo ndoo madhipatimendi mairi atinenge takatarisira zvakanyanya sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tione kuti achafambiswa sei. Tozo iyayo tatenge takanyanya kutarisira matatu andataura ya Home Affairs, Education neHealth. Asizve sevanhu vanenge vachigara munyika mamwe ese aya hatirevi kuti hazvirevi kuti haana kukosha. Akakosha nekuti zvinonge zvichirongwa zvinotibata isu sezvizvarwa zveZimbabwe asi zvichigara muSouth Africa.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara vari parunhare muSouth Africa naIvan Zizininga Studio 7. Vana veZimbabwe nhasi vari kurangarira gamba renyika uye vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika mushakabvu Dr. Joshua Mqabuko Nkomo avakashaya makore makumi maviri nemashanu adarika. Vankomo vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Vana muzvinabhizimusi vaviri vakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vachapedza zvakare humwe usiku vari kuJerry vakamirira mukana wekuti vabvise mari yechibatiso mushure mekunge dare raMagistrate muHarare rati vagodzoka zvakare mangwanani apo pachaenderera mberi kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica yehomwe yemutungamiri wenyika yekuwanisa vagari vekumaruwa mbudzi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNigeria adzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu pakati penguva dzatarwa kana kuti curfew mudunhu reBono zvichitevera kuurayiwa kwevanhu gumi nevasere vamwe makumi matatu vakakuwadzwa nevanhu vanga vakapakata mabhambu. Hapana angati ndiye akaita izvi asi vemunzvimbo iyi vanofungidzirwa kuti vanhu vanga vakazviteya nemabhambu ava vanhu vanodyidzana nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court nhasi rapa mutongo wekuti vaimbo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vanodzivirirwa nemutemo kuti vakatongwa kune chero zvavakaita vari muhofisi vachiedza mukupikisa kwavo kukundwa kwavo musarudzo dzemuna 2020 asi havachengetedzwe nemutemo kune zvavakaita zvisiri pamutemo. Dare repamusoro-soro iri rasiyira kumatare epasi kuona kuti ndezvipi zvingaita kuti vaTrump vatongwe. Imwe nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Life Zambezi vanoti dambudziko rechirwere cheshuga kana kuti diabetes riri kukura muvana vadiki vari kubatwa nechirwere ichi zvichizosiya vamwe vavo vakanganiswa utano zveupenyu hwese. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane mwana ane makore gumi ekuberekwa ane dambudziko iri. Ndiye amai nawo mushereketo. Amai mushereketo vanoti mwanakomana wavo tadisa sai. Akabata chirwere ichi aine makore matanhatu ekuberekwa zvekuti ave nemakore mana achinetseka nacho.
Mwana wangu anonzi Tadisa akabatwa chirwere cheshuga aine 6 years. Saka pachikafu ndopane challenge yangu kunyanya. Tinongozopedzisira dzimwe dzenguva tamupo chikafu chatinenge tichidya ichocho nokuti zvimwe zvacho zvinenge zvichida mari kuti titenge chikafu chakanangana nediabetes. Mwana wangu iko zvinezvi ari painsulin anopuwa actrafen zvinomupa makuseni nemanheru.
Mumwewo ane hama iri kunetseka nechirwere cheshuga ndi muzvare tatu wachiri panyanga. Avo vanoti munin'ina wavo muzvare tariro chiri panyanga vave nemakore makumi maviri vachinetseka nechirwere ichi sezvo chakabatwa pavari vachine makore gumi ekuberekwa. Vanoti chirwere ichi chakasiya muzvare tariro chiri panyanga uye vakuvadzwa itsvo dzavo. Izvo zvasvitsa kuti mhuri yavo ikumbire rubatsiro kumhuri yeZimbabwe rwekuti ikwanise kuunganidza mari inoita madhora zviuru makumi matanhatu kana kuti $30,000 yekuti vaende kunoonekwa nenyanzvi dzezvirwere zveitsvo kuIndia. Muzvare tapiwa vanoti semhuri vapererwa nemazano nekuti chirwere ichi chinoberekawo zvimwe zvirwere zvakawanda.
So apa isusu tirikukumbira kuchikumbiro kumhuri yeZimbabwe kuti awanewo mari inoitwa transplant kuIndia. Uko kwakanzi tinoda kunodiwa approximately 30,000 yekuti aite transplant ishi. Ndo mari yatirikutarisira kuti tinge tawanawo nekukasika because zvakuita kuti aitewo mabreathing problems zvokuti zvatisi kuda kuti zviite zviaffecte bodi yake.
Vanyasha Enoch Mvenge vane makore makumi matatu nemapfumbamwe 39 ndemumwe akabatwa nechirwere cheshuga vachiri mudiki vaine makore gumi ekuberekwa. Vamvenge vanoendera mberi vachiti dambudziko ravo guru nderekudhura kwemushonga weinsulin wavanoshandisa kuzvibaya pamwe nechikafu chine hutano chinokurudzirwa kuti varwere veshuga vachiti vanhu vazhinji havana ruzivo nezvechirwere ichi. Dr. Zambezi vanoti chirwere cheshuga chave kubata vana vadiki zvakanyanya nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira chikafu chavanodya chavanoti chinenge chisina utano. Vachikurudzira vabereki kuti vape vana vavo kudya kunosanganisira nzungu dzakakangwa pamwe nemichero inosanganisira maapples, mabananas, kwete zvimwe zvikafu zviri kuonekwa mumbuva dzinotakurwa nevana kuzvikoro mazuva ano.
Tiri kuona kuwedzera kwevana vane shuga. Vana vari kuita shuga vari vadiki. Tinoona kuti vana vazhinji vari kuita obesity vari vadiki. Zvinokontributa kuti shuga inge ichiwanikwa muvana vadiki. So zvimwe zvezvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kukonzeresa chikafu chatinodya.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havachaongororwi chirwere cheshuga ndizvo zvawedzera huwandu hwevanhu vane chirwere ichi. Ongororo yakaitwa muna 2017 inoratidza kuti vanhu gumi pavanhu zana muZimbabwe vanofungidzwa kuti vanogona kunge vaine chirwere cheshuga uye zviuru zana kana kuti 100,000 zvevanhu zvinorapwa chirwere cheshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Vanhu mirioni imwe chete nemazana mashanu ezviuru kana kuti 1,5 million vanofa pagore neshuga pasi rose. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Iye zvino tinokupai chikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Varu kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump vadzoka mukutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava ravo rekutanga svondo rapera. Kunetsekana pane dzimwe nguva kwava Biden mugakava iri kwaita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzitange kutsvaga kuti ndiani angavatsiva achimirira bato ravo musarudzo. Mutori wenhau weVOA News Scott Stens anotipa nyaya iyi iyo munoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. VaDonald Trump navaJoe Biden vakadzoka mukutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava rekutanga svondo rapera. vaBiden vachitarisira kusimbisa vatsigiri vavo kuti vakagadzirira kutonga kwemamwe makore mana zvichitevera kusaita kwavo zvakanaka mugakava iri.
I give you my words that Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job.
Ndingadai ndisiri kukwikwidza zvekare dai ndanga ndisingatendi nemwoyo wangu wese nemweya wangu. Ndinokwanisa kuita basa iri zvechokwadi. Zvatiri kurwira zvakanyanya kukura.
Urongwa hwavaBiden hwekuunganidza mari yekushandisa musarudzo hwemukupera kwesvondo vakave mumwe mukana wechikwata chavo kupikisa kushushikana kuri mune dzimwe nhengo dzeDemocratic Party dziri kuti kukundikana kwavo mugakava kunoreva kuti dzinofanirwa kutsvaga mumwe achamirira bato mutsva. Mukuru wechikamu chezvematongerwo enyika cheCenter for Politics by University of Virginia, Valerie Sabato, vanoti
if there were a new, vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out.
Dai panga paine mucha ane simba wechidiki ari kumirira bato reDemocratic, ndinofunga kuti vanhu vaitora mukana uyu munguva isipi kudzivirira vaTrump kunze.
VaTrump vebato reRepublican vakati gakava iri rakaratidza kuti sarudzo dzegore rino isarudzo pakati pesimba neutera.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether
mubvunzo unofanirwa kunge wese achavhota achizvibvunza nhasi hausi wekuti Joe Biden anopona here maminitsi makumi mapfumbamwe kukakavadzana, asi wekuti America inopona here mamwe makore mana aJoe Biden asina kutwasuka ari mumuzinda weWhite House.
VaTrump vakaudza musangano mushure megakava kuti vanofunga kuti vaBiden vacharamba vachikwikwidza musarudzo.
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving the race. But the fact is, I don't really believe that because
vanhu vakawanda vari kuti zvichitevera gakava remanheru adarika, Joe Biden ari kubuda mumakwikwi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti handinyatsotenda hangu mazviri, nekuti ndiye anomboita zviri nani musarudzo kudaruka vamwe vose vebato remaDemocrats vavari kutaura nezvavo.
Vamwe vemuDemocratic Party vari kutaura nezvavo nevamwe mubato iri kuti vangangotsiva vaBiden ndevari kuvatevedzera musarudzo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, gavhana wedunhu risina bato ringanzi ndiro rinokunda reMichigan vaGretchen Whitmer, gavhana veCalifornia vaGavin Newsom, gavhana weKentucky vaAndy Beshear nagavhana weIllinois vaJB Pritzker. Panhengo dzeDemocratic Party idzodzo hapana ari kuti anoda kutsiva vaBiden. Kuchinja vari kukwikwidza pamberi pegungano rebato ravo muna Nyamavhuvhu kunoda vaBiden vabuda mukukwikwidza. VaSabato vekuUniversity of Virginia vanoti
they would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to convince Joe Biden. And that may be even tougher.
Vanofanirwa kutoenda kuWhite House vonoedza kuvaonesa kuti vabude musarudzo, uye vanogona kunetsa kugutsikana nazvo, uye vanofanirwa zvakare kugutsa Jill Biden, uye izvi zvinogona kutonyanya kuoma.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Jill Biden vakaudza musangano wakaitwa mushure megakava kuti murume wavo ndiye munhu akakodzera muAmerica kudarika vamwe vose.
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character. Who told the truth?
Zvamakaona manheru adarika pagakava aive Joe Biden, mutungamiri ane kuvimbika uye hunhu akataura chokwadi. Uye Donald Trump akataura manyepo mushure memanyepo nemanyepo.
Zvakabuda musarudzo dzakaitwa neCBS News mushure megakava zvinoratidza kuti maDemocrats anovimba kuti vaBiden vanofanirwa kuramba vari munhu ari kumirira bato musarudzo. Magungano emapato ezvematongerwo enyika ndiwo akakosha kune vanovhota kudarika magakava, sekutaura kwemudzidzisi wezvematongerwo enyika paMarquette University muzvinafundo Julia Azari avanoti
the sort of state of the art research in political science about what sorts of events seem to drive vote intent and become increasingly sort of predictive.
Tsvagurudzo dzemhando yepamusoro-soro dzenzira dzechizvino-zvino mune zvematongerwo enyika
pamusoro pekuti ndezvipi zvinoita kuti munhu avhote uye zvichiita sezvinoenderera mberi kuratidza mavhotero evanhu munambudzi dzinoratidza kuti magungano akakosha asi makakava hana.
Chikwata chiri kutsvagira vaBiden rutsigiro chakaita musangano weparunhare nenhengo dzeDemocratic National Committee mushure megakava pamusoro pegungano riri kuuya. Dzimwe nhengo dzekomiti dzakapinda mumusangano wepanhare uyu dzakaudza sangano renhau reAssociated Press kuti musangano uyu wakanyanya kutarisa nzira yavaBiden yekuti vasarudzwe zvakare uye hauna kuita hanya nekushoropodzwa kwemabatiro avakaita gakava. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA News Scott Stearns. Makaiverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hama matiwi manhu ese pasi rino mwakadii paStudio 7. Pakabhineti yava Ramaphosa ndafara kuti Motsoaledi ashaya portfolio and uye abva kuminister of home affairs. Kana angananga kake naena nemazimbabwens kagokari kwekude kunge sapoti kubva kuvanhu vakanga vaine pfungwa idzodzo uye kari kukuanda maina vaRamaphosa. Ngatingodzidzawo zvinoitwa munyika kuti munongo akomodeta munhu wese ane kodzero. Nyika handi yamainhengi nokuti mainhengi haana zamo rinokwanisa kuyamwise nyika yese. Tinotenda kuti vanodo kudzidza vachadzidza, vasingadi kudzidza vachanyara. Ngatingosimba varuzhinji rweZimbabwe, pane zvichaita mwari. Ngatisarasa tariro.
Takumbirawo nhau paStudio 7. Ndiri muteereri mukuru kwazvo muno kurushinga. Ndinokumbira kupuwawo nhau. Ndakumbira hama dzangu. Ndiri mutsigiri mukuru weStudio 7. Ndatenda zvangu makandikwanisawo kundiconnectawo ndichiwanawo news. Ndingafara chaizvo. Ndatenda.
Ndokumbirawo mundisutsire audio kuna vachamisa. Inini handifungidziri kuti ivo chaivo chavanga vachingotiudzawo zviri pachena kuti inini kutonga nyika ndakaikoniwa inini. Because maitiro avo avanoita ekuti vanongochinja chinja mapati nokudi ndoona sokuti vakatotadza ende havachafi vakaitonga Zimbabwe. Zvakatovharana zvakaderwa jeche. Saka ngavachingorega mambo zvimwe zvimapati zviri kutanga kusumuka zvichimbo ivo vachitongoregesena nezvematongerwo enyika.
Ndoona sokuti vagavhumendi yavo munangagwagwa inasokugara pasi chaizvo chaizvo inasokuningira kuti vopedza sei dambudziko recorruption yadzara muZimbabwe. Bhozi vanhu vatiri kuvhotera avaka masanctions avo, but vanhu vatiri kuvhotera ava vari kundopedza nhamo dzavoko. Munhu meitopedza kutomuvhotera unopedza chinhamo yake pasina goro unotovhota waane bhazi mupark station muJoburg. Saka government yamunangagwa ngaimbogara pasi mbonasise kutarisira kuti chii chatingaita. Kana zvichinge zvasvupa munombopota meitidaidzwa tinomubatsira.
Makadiko vashamarari mose. Inini zvaunondongonyunyuta maererano nemapurisa eZimbabwe. Mapurisa eZimbabwe ngavasaita sevanhu vari kufora mari dzinoshamisa zvokuti vanotumwa kunzi ndai moro wavanhu kana kuti ndai mosunga vanhu. Monosunga vanhu muchiita zvinhu zvakadhakwa musina kana mari yamuro. Hapana kana mari dzavanotambira vanhu ava vandonzwisawo tsitsa. Otherwise vanenge vachitozama kutoita zvavanenge vachitoita kutozama kutoti kuda nyika yedu ingaitawo zviri nani. Vana vavo chavo chavo havasi kukwanisa. Hapana kana mupurisa anonzwa anganzwa neimba kana pokugara pane musoro kana kuti ane zvii zvine musoro zvokuti unototumwa kunzi kaenda unorova vanhu kana masoja chaivo chaivo havana kana chinhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira audio. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi manheru tiri kutarisa nezvekusungwa kuri kuitwa vezvematongerwo enyika vanopikisa pamwe nevebato riri kutonga vari kupomerwa nyaya dzeuori munyika.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira macho kwa Studio 7, shandisa yi WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318. Sezungwe edu ya pela regaiti mbutarisa misore na uja kare. Mutungamiri wenyika vayama sinu Munangagwa vanotikuitwa kwa musangano mukuru weSADC muZimbabwe pamwe nekutora usachigaro mwedzi unouya kuchapa mukana webudiriro kunyika neSADC yose. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamwina Taboka Ncube.